Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Chikumi 2022. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yapasisa mitemo kana kuti yagadzirisa mitemo inotevera Education Amendments Act 2020 ine chekuita nedzidzo yevana. Yagadzirisawo mumwe mutemo Guidance and Minors Act 2022, yagadzirisawo Marriage Act. Saka mitemo iyi yaunyatsotsanangura kuti munhu anonzi mwana munhu angaita sei.
Sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinotenda hurumende nedare reparamende nekudzika kwavo mutemo inochengetedza vana.
Kana munhu achinge aendeswa pamberi pemadzitare emhosva, ane kodzero. Haisi privilege, hakusi kuti uri kuitirwa favor. Ikodzero yaunopiwa nebumbiro remutemo remuZimbabwe kuti unofanirwa kunge uchiwiswa pamberi pematare edzimhosva nekukurundudza, uyezve wopiwa mukana wekuti ukumbidire iye yatinoti bail.
Rimwe gweta rinoyambira kuti Zimbabwe inoramba ichisarira sure munyaya dzezvemitemo uye nekuramba ichityora kodzero dzevasungwa isingavape kodzero dzekubisa mari yechibatiso sezvinodiwa nemutemo pasi poste.
Vatungamiri venyika idzi vanenge vari kushushikana nekuti basa racho reUkraine rinenge rava kuvaremera nepressure dzavari kuwana kubva kuvanhu vavo venyika dzavanotungamirira kuti hondo iyi yatora nguva yakareba.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti sangano reG7 richatemera zvirango pagoridhe rinobva kuRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvemagariro akanaka evana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinorumbidza hurumende nedare reparamende pamusoro pemitemo yavakadzika richiti mitemo iyi yava kutobatsira pane mamwe nekuvachengetedza. Mukuru wesangano iri Reverend Taylor Nyanete vanoti kunyange hazvo pachine imwe mitemo yekuchengetedza vana inofanira kudzikwa, mitemo yavapo iko zvino yave kutobatsira nekuchengetedza vana chinova chunhu chikuru.
Nguva pfupi yadarika hurumende yeZimbabwe yakamirirwa nemutungamiri wayo President Emmerson Mnangagwa yakataura kuti iri kuedza nezvainogona kugadzirisa mitemo yevana kuti vana vachengeteke. Saka mutungamiri wenyika ari kutaura akati hati haita zvidanho zvakati kuti zvekugadzirisa mitemo yevana. Bumbiro remutemo regore ra2013 renyika yeZimbabwe rakatsanangura kuti mwana munhu mukomana womusikana ari pasi pemakore 10 nemasere 18, asi mitemo yenyika yanga ichakasaririra pakutsanangura izvi. Saka zvaireva kuti hurumende inofanira kuchigadzirisa mitemo yese nechekuita nevana kuti itsanangure izvozvo. Saka iye zvinezvi taona hurumende yapasisa mutemo kana kuti yagadzirisa mitemo inotevera Education Amendments Act of 2020 ine chekuita nedzidzo yevana. Yagadzirisawo mumwe mutemo Guidance and Minors Act of 2022, yagadzirisawo Marriage Act. Saka mitemo iyi yaunyatsotsanangura kuti munhu anonzi mwana munhu akaita sei. Uyewo yakabuditsa gwaro ratinotiro Disability Policy muna 2021 inotsanangura nezvekuti vana vakaremara kana kuti vanhu vakaremara vachabatwa sei munyika. Saka izvozvo zvatova munzvimbo zvekuti zvaakubetsera kuronga mapurogiramu kana kuti kuita urongwa hune chekuita nevana nekudzivirirwa kwavo kana kuti vana kuwana kwavo kodzero dzakazara.
Saka imi sesangano rinoona nezvekugara kwakanaka kwevana, mavane mitemo yose ya muno daire inoita kuti mukwanise kuita basa renyu zvakakwana.
Kuchino imwe mitemo isati yapera kugadziriswa asi yakaziviswa kuti ichaenda mudare. The Parliament is Zimbabwe. Mitemo iyi, the Children's Amendment Bill, ne Child Justice Bill. Saka iyi mitemo iyi iri kuzonga ichitaurwa mudare guru reParliament ichitsanangura kuti kodzero dzevana dzichachengetedzwa sei. Nekunyatsoona kuti anonzi mwana atsanangurwa zvese mumitemo iyi. Saka izvi tiri kuona zviro zvinhu zvakanaka.
Reverend Nyanete, chimwe chakanaka chatichabuda kubva mumitemo iyi chii?
Tichidzoka pamitemo yakapfuudzwa neParliament kana kuti President wakatosaina the Education Amendment Act year 2020, inotsanangura kuti vanasikana vanofanira kuwana zvekushandisa vari kuteera, vari kunguva yekuteera kana kuti nguva yekumwedzi kana period, vanofanira kuona zvekushandisa. Nekuti zvakaongororwa zvikaoneka kuti vanasikana vari kupota vachirega kuenda kuchikoro kwemazuva matatu kana mashanu pamwedzi wega wega, nenyaya yekuti vanenge vachitevera. Asi nemhaka yekuti havana zvekushandisa, vanenge vangori kumba. Saka hurumende iye zvinezvi yakupa zvekushandisa izvo pachena muzvikoro zvese munyika yeZimbabwe. Saka izvi idanho rakatorwa nehurumende rakanakisisa chose. Saka mwanasikana acharovhe kuchikoro, akana kuti asina chikonzero chekuti ndatadza kuenda kuchikoro. Bumbiro iri rinotaurawo kuti hurumende inofanira kupa pachena dzidziso kana dzidzo yevana kubva paECD kusvika pao level pachena. Saka chimwe chikamu chiri mumutemo chakanakisisa chose, asi chinoreva kuti hurumende inofanira kuisa mari yakakwana padivi yekuti zvikoro zvigone kuramba zvichipa dzidzo kuwana zvisina dambudziko rekuti zvino mari toitora kupi. Saka kuva kwazvo pamutemo zvakanaka. Tinoonawo kuti mutemo uyu unojekesa kuti vana havarovi muzvikoro. Saka iri danho rakanaka, nekuti tanchiona vana vachiita njodzi dzekurohwa, vamwe vachibva mazino, vamwe vachikwara nzeve, vamwe vachiita mavanga aizogara navo upenyu hwese. Saka kusarohwa kwevana kwabatsira kuti vachengeteke muzvikoro.
Avo vange vari mukuru wesangano rinoona nezvemagariro akanaka evana reZimbabwe, National Council for the Welfare of Children, Reverend Taylor Nyanete, vari parunare kuHarare neStudio 7. Rimwe gweta rinoyambira kuti Zimbabwe inogona kutorwa nenyika dzepasi pose senyika isingatevedzeri mitemo inokoshesa kodzero dzevasungwa vasati vawanikwa vane mhosva. Gweta Crispin Machingura vari kushanda vari kuSouth Africa vanoti kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kana kuti bail ikodzero yemunhu wese pasi pose kusanganisa muZimbabwe, uye ikodzero inoratidza kuti munhu haasati awanikwa aine mhosva. VaMachingura vanoti gweta rinomirira munhu kana mhuri harifanirwi kusungwa sezvakaitwa vaJob Sikala, gweta rinomirira mhuri yaMore Blessing Ali. VaMachingura vanoti izvi ndizvo zvinoratidza zvoga kuti mutemo weZimbabwe uri kumashure kwedzimwe nyika dzose. Tabata VaMachingura, tikatanga nekuvabvunza pamusoro pekurambirwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuri kuitwa vanhu mumatare eZimbabwe, vakatangavo nekutaura pamusoro pavaJob Sikala avo vakanyimwa mukana uyu svondo rapera.
Handisi kufara nezvakaitika pamusaka pezvinotevera. Tine bumbiro remutemo ratikashanyira tose muna 2014 takati iri ndiro rave constitution yeZimbabwe, nekuti Zimbabwe iconstitutional state. Tese tinofanira kuti takanzwa kuti constitution inoti zvakati, tose tinofanira kuti ramgwara rimwe chete iro.
Chamunoona chisina kumira zvakanaka ndechipi, vaMachingura? Titsanangurirevo.
Pane section 50, ndingati 1D, 1C, 1E, chichitevedzana kudaro. Zvinoti kana munhu achinge aendeswa pamberi pemadzitare emhosva, ane kodzero. Haisi privilege, hakusi kuti uri kuitirwa favor. Ikodzero yaunopiwa nebumbiro remutemo remuZimbabwe kuti unofanirwa kunge uchiwiswa amberi pematare edzimhosva nekukurumbidza, uyezve wopiwa mukana wekuti ukumbire iye yatinoti bail, bvumidzwa kutongwa uchibva kumba. Izvozvo tino tinozviona zvisingaitike muZimbabwe. Ndizvo zvinotipa kuti tirambe tichidzokorora kuti mutemo wemuZimbabwe uri kumashure kwedzimwe nyika dzose pasi rose. Hazvifanirwi kunge zvichidaro nokuti tose tinofanira kunge tichimira papiri peconstitution. Hazvina basa kuti uri mupurisa, hazvina basa kuti uri gweta, hazvina basa kuti uri citizen. Kwete, wakanyatsotarisisa unoona kuti vakanyimwa bhiro vasikala, for example, vakasungwa 68 times. Kana munhu akadaro akasungwa 68 times ozonyimwa bhiro achinzi anokwanisa kutiza, achatiza chiimbiti, ndiye munhu akagara nekugara. Ndingatoti munhu asungwa 68 times anoratidza kuti anomiririra mhosva dzake. Ndiyo kutoti akatouya anofanira kupiwa bhiro.
Vamachingura, munofungei pamusoro pekusungwa kwegweta rinomiririra munhu kana vanhu vari kupomerwa mhosva?
Rusununguko rwemagweta anomiririra vamwe vanhu harusi rwakapiwa zvizere. Makati zvesama Jobskala vanga vari kumirira mhuri yekwaAli vosungwa pamusaka pestatement yavakaita yekuti midzimu kana kuti munhu wafa haafi sehuku muchishona. Kune atinoti pachirungu maavenging spirits. Kune ngozi muZimbabwe, munhu wese anozviziva. Saka kana munhu uchizosungirwa izvozvo, uchisungirwa izvozvo zvawataura pamusana pekuti uri kumiririra vamwe vanhu, ndanga ndiri kutarisira kuti pari zvinhu chokutanga changa chichifanira kunge chiri pamberi pedare redzimhosva ndechekuti munhu anobvumidzwa kusungwa here achimiririra iye ari mumiririri weimwe mhuri. Izvozvo zvinotipa kugununguna semagweta. Zvinhu zvinotondibata pari zvinhu kuti kana uri musungwa muZimbabwe haugoni kunge une zenze rekuti kumira kwandaita pamberi pedare ndiwo mukana wandapiwa wekuti ndiratidze ndichifara kuti handina mhosva. Unotenga waenda pemberi pematare unenge uchitotya kuti ndichavharirwa ndonyimwa bhail asi ndisati ndabatwa nemhosva. Sakana izvozvo hazvifanirwi kunge zvichidaro. Zvinhu zvinotipa kunyunyuta. Pasi rese rinotitarisa, rinotitarisa nerusoro pamusana pekuti tinoita zvinhu zvisingatarisirwe dzimwe nyika dzose. Nemutemo wedu ngativei nekuve maZimbabwe nerufaro before tapinda mapolitical parties.
Avo vange vari gweta Crispin Machingura, chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira kuSouth Africa, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo yemuZimbabwe haitarisi kuti mhosva yaparwa nani.
Vanhu vazhinji vakaungana muHarare nezuro vachirangarira upenyu hwaDr. Alex Magaisa avo vakashaikira kuBritain. VaMagaisa vanotarisirwa kuradzikwa mangwana chipiri kumusha kwavo munharaunda yeChikomba. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mwari zavamagaisa zvaungana muHarare zvichirangarira upenyu hwavo zvichitevera kusvika kwakaita mutumbi wavo munyika achaura akamira sababa vemhuri yekwamagaisa vaRobert Magaisa vati mhuri yavo yakarasikirwa zvikuru nemunhu aiva nerudo uye aida budiriro yenyika yake. Vashaurawo pachiitiko ichi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatiwo kunyange zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka munyika, dzidzo yemunyika yakaitawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakaita savamagaisa zvisimudze mureza wenyika kune dzimwe nyika.
Yes, ZANU-PF yakabitsira zvakashata. Yes, nyika yedu iri kuita zvakashata. Bari kune chirwani chakuda kuchiita acknowledge. Mukaona Dr. Magaisa vakwanisa kuenda kuKent University in the election. Mukaona Professor Mutambara vaenda kuMIT to be one of the superstar intellectuals in the world. Vana Dr. Mandaza, vana Dr. Makoni, vana Nasaja. It tells you kuti education yedu pane chakanaka chatinofanira kuacknowledge. Vanhu ndozvataita apo mukuru akuita sei. There are good things that are in the liberation struggle for Jews. Some of the finest things we must celebrate. Education is one of them. Sovereignty, land is one of them. The ability to vote, one man, one vote. But that ability to be able to bring our country there and to define ourselves as a people is why we can vote for. Is what the liberation struggle for.
Naibu wa mchelezi ruo mchungamiri wa urumende mbacha nizwa, muzinafundo ata mchambara, au wakashanda na Dr. Magaisa, varish panga mazano java moge mchangirai, vati mufi aive muna akanga chinyora junu zineta kutinyika isimu kire, uye akanga ishanda shukuru, kusimu zirava mwekutivari wa mchungamiri wakati kwa suka, uye vanuru ira zuido zure rushinji. Vamwe vangwari parufu apa, vano sanganzira muzvinafundo Love Moma Duku, vanotungamirira bato re-NCA, awo vachimufi akabata basa guru mukudzidzisa vanhu nezvemutemo.
Gaisa takaona zvakawanda zvakaita chikuru chaakanyanyoita, wakatarisa kuti vanhu veZimbabwe kuti vabvise kuti mutemo unoshanda zvakadii, mutemo unokwanisa kubatsira sei, mutemo unokwanisa kukanganisa kuti muhurumende, asi unenge mutemo pamwe wakatonaka pake zvavo. Akaita nezvainyora zviya zvainzi Saturday Read zvaingobuda hazvo mune vanhu vanenge vachizoona asi zvaizoperera kuenda kwakawanda.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don, Dr. Simba Makoni, vaimbova gurukota rezvemari, vati vamagaisa, vaitomutora semudzidzisi wavo.
Ini pachangu ndaitora Magaisa semudzidzisi wangu pamusana pekuti mazano aaipa nyika yedu akadzama akawanda. Takaona achindibatsirawo nyange ini muupenyu wangu. Ndaitorawo Magaisa semutungamiri wangu. Pamusana pekuti zvakare zvinhu zvaaibatsira nazvo nyange munhu anga ari pachinhanho chipi muupenyu kana aizviteerera zvakanaka aiona zvichimusimudzira. Saka ini ndakaona ari munhu akandibatsira mune zvakawanda anga akakosha akakodzera kuti ticheme nevemhuri yake.
Magaisa vakaberekwa musi wa9 Nyamabvuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri. Vamagaisa vanotarisirwa kuradzikwa nechipiri kumusha kwavo munharaunda yeChikomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Munyuzde mune nyaya inoti musangano wevatungamiri venyika dzesangano reCommonwealth hadzina kumbogara dzataura pamusoro pekubvumidza Zimbabwe kuti idzoke mumusangano uyu. Asi sangano iri rakatambira nyika mbiri dzaimbotongwa neFrance, dzeGabon neTogo senhengo dzaro itsva. Munyuzde makare kanzura weZANU-PF Masimbi Masimbi uyo akati nzvimbo yenyatime muchitungwiza inzvimbo yebato reZANU-PF ari kuudza vagari vose venzvimbo iyi kuti vapinde mumusangano weZANU-PF apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachataura nemusi wechitatu. NewZimbabwe.com rinoti mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vapindura vanhu vari kukurudzira bato ravo kuti riite sarudzo dzevatungamiri vadzo vachiti vatungamiri vebato iri vanoziva zvavari kuita. Vamwe vanhu zvikuru vaimbova gurukota muhurumende yamuchakabvuva Robert Mugabe, muzvinafundo Jonathan Moyo vanogara vachishora bato reTribuC vachiti rinofanirwa kuita sarudzo dzevatungamiri varo pasati paitwa sarudzo huru dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muri kutaurana vachirude tiri panapa paSouth Africa, tiri kukurumani Northern Cape. Tine chikumbiro vekuStudio 7 kuti kana muchikwanisa kufambisa mashoko aya muafambise kwaendesewo kumatare ari kumusoro. Kune hama dzakasungwa kunoku kukurumani dzisina mapepa kuNorthern Cape, vakasungirwawo kuti havana mapepa. Saka vari kugariswa nguva yakareba zvisingaiti vachingonzi vakayanzi nhasi mukuenda kukoti. Vodzorerwa vochinjirwa deti futi onzi muzouya musi wakati kukoti. Varungochinjirwa madeti ekuenda kukoti. vakasungwa vakawandisa havasi kupiwa chikafu ikokoko kuri kutonhora vamwe havana hama havana magumbeze kumbiro mufambisi mashoko aya
mangwanani pastudio 7 apo mamuka sei ruzhinji rwese isizvo rwangu taurwa kuti nyaya ivanhu vasinganzwisisa vakoma musoro tinoda kuita basa rokutumwa vachiita basa rokukanganisa vanhu vachikanganisa upenyu hwavamwana kanyambokwa ukanzi watumwa munhu akutume ngozi haiendi kune munhu akune munhu akutuma ngozi inouya kwauri zvinofukira iwewo mangwana usafuriro munhu anokurambira kuti ini handisirini handimbokutuma wozodii unosara munhu anokusvipa mangwana inosara yanhau yako vakupedza mhuri mumusha iwurondokukonzeresa nekuda kwemari ende mari acho kuti hapari kana yaunowana saka munhu ukatanga wafunga usati waita chimwe chinhu usafuriro iwe unonzi tafadzwa mugwadi waita musha iwewe kura haigona kutora zina nebasa rese uchibudikira uchita
makadii ndini munoita kuti tiive chokwadi kwasi zvese kwete zvatinonzwa izvo zvinotaurwa nauye mutungamiriri wekumatebhereend nezvitemuriti vezanupf noti kwai zanupf inotipa mapolisisi avanopiwa kuzanupf ndei zvinondishamisa nekuti mwe munhu wechidiki anoti edp ndo vanhu vaya vaichemera kuita varoi kumahumbwe vanhuvechidiki sei vakatonga nyika vanotikwa nyika inotongwa nevane vayo vari kutadza kutonga nyika nevambozivawo comrade advocate nelson chamisa vangopinda munyikavo zvemutingari yavo zviri nani nekuti tiunokuno kumadhiaspora tiri kutambura kunetsika kubva kunze kubva kunyika yedu kuinda kunze kutsvaka zviri nani taona munyika hamuna chiriyo vechidiki ngatisimukei tese tindovhota 2023 tipinze mukomana ndinoremba kuti zvinoita zvakanaka
makadii vashamari vezvitudio 7 makadii zvenyu nekutendai nekutipa nhau zvinoitika munyika zvikuru sei yezimbabwe nhau yekusitiraika kwematicha kurangwa mabasa inhau yakaoma zvayo asi ndinoona sekuti yakanaka kuoma kwekuti vana vanenge vasingachadzidzi asi havakwanisi kuti vanavo vadzidze varaidzi vasina mari yavanotambira hakuna munhu anoshandira mahara saka ndinozvikurudzira izvozvo kuti aiwa iwo maticha acho nevamwe vashandi vehurumende vanenge vachibatana kuti vaite chinhu chimwe chete pashaikwa vamwe vanozouya negweseri nekuti nhau iyeyo vazhinji vanenge vachitya kuti ai kana ndakazodai ndakaonekwa dzimwe dzenguva ndingapondwa kana kuti ndingadzingwa basa saka ipapo ndichikurudzirawo kuti dai vagona kuti vabatane vaite zvinhu zvavo pamwe chete ndo kutaura kwangu zvangu ndinokutendai
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvichitevera mutongo unorambidza kubviswa kwenhumbu wakapiwa nedare repamusorosoro muamerica reunited states supreme court veruzhinji muamerica vari kuramba vachiratidzira mumaguta mazhinji eamerica vachiti mutongo uyu unovatorera kodzero dzavo mutemo waibvumidza vanhukadzi kubvisa nhumbu unozivikanwa nezita rekuti Roe v. Wade wakabviswa nedare repamusorosoro muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vari kueurope zvakare kumusangano wenyika dzeg7 dzinotarisirwa kuita hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muhondo pakati peukraine nerussia musangano uyu unotarisirwawo kutemera russia zvimwe zvirango nezuro svondo vabiden vakati nyika dzeg7 dzichatemera russia zvimwe zvirango kusanganisa chirango chinorambidza kutengwa kwegoridhe inobva kurussia vanoongorora zvematongero enyika vanick mada vanoti kunyange hazvo dzimwe nyika dziri ku madzisawira e America dzavakuratidza kunetseka nenguva refu yehondo iyi. Va Biden vanoratidza kuti havadzokeri sure panyaya iyi.
Rwendo rwekusangana nedzimwe nyika dzatinoti dziri mu G7 uyezve pamusoro pazvo ndinoona kuti rwendo rwavakanyanya kunangana narwo ndeyekutsvaga mhindu dzekudzoredzera hondo yekuUkraine, kuti zvii zvingaitwa kuti zvinhu zvichinje mamiriro azvakaita, nekuti zvinenge zviri kudengenetsa pasi rino zvisiri zvekuti kudengenyetsa Ukraine neRussia chete. Ndo musoro wenyaya yandinoona vaBiden vafambira kuEurope kwavaita.
Iyo nyaya yeUkraine munoona sekuti dzisahwira eAmerica haasati aneta here nezviri kuitika chi?
Maonero andinoita ndekuti madzisahwira eAmerica chekutangira zvese vatungamiriri vanotungamirira nyika, ndotaura madzisahwira eAmerica, asi vanhu ava nesystemu yatinotaura nezvayo inonzi demokrasi, kutaura vatungamiri venyika idzi vanotariswavo uro vanotumwavo kana kuti vanopiwa basa nemacitizens venyika idzodzo. Saka mubvunzo wenyu ini ndinoudavira ndichiti vatungamiri venyika idzi vanenge vari kushushikana nekuti basa racho reUkraine rinenge rava kuvaremera nepressure dzavari kuwana kubva kuvanhu vavo venyika dzavanotungamirira kuti hondo iyi yatora nguva yakareba pane zvavanga vachifungidzira kuti pamwe zvichatora svondo mbiri, the most ndofunga mwedzi, saka yareba zvava kuvaremera.
Tanzwa zvakare kuti vaBiden vachazivisa pamusoro pezvimwe zvirango zvavanoda kutemera Russia. Munoona sekuti nyaya yezvirango inoshanda here vamada?
Nyaya yezvirango pari zvino Russia yakapiwa zvirango, tinozviziva tese, asi Russia yakamira nekuti hongu matipa zvirango, asi nenyaya yekuti inotongwa nemunhu ane humbimbindoga arakidza kuti zvirango handina basa nazvo, nekuti kunyanya iye ashandisawo hupfumi hwainawo kutaura natural gas kuzoita gas yatinoti petro. Saka izvozvo ndo pari kushandisa simba rake rekuti zvirango zvisanyanyo kubuda, nekuti izvozvo plus nekuramba vachitungidza futi muUkraine inova inoita zvirimwa, kutaura zvinana gorosi zvinhu zvakadaro. Saka zvinhu izvozvo zvamira kudaro zvatonetsa zvakanyanya kuti mukuru wedu vaBiden zvirango zvavo zvavakatemera Russia zvibude, nekuti Russia yaomesa musoro. Handioni tichikwanisa kuti tihwine hondo yacho nekukurumidza, chero tichaihwina zvedu ipapo ndine vimbo nayo yakasimba, asi tinenge taungudza kwete isusu chete kuno kuAmerica asi kuti pasi rese.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaNick Mada vari parunhare kuPhiladelphia, Pennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children rinotenda hurumende nedare reparamende nekudzika mitemo inochengetedza vana. Rimwe gweta rinoyambira kuti Zimbabwe ichashorwa nedzimwe nyika kana ikaramba ichityora kodzero dzevanhu dzevasungwa isingavape kodzero yokubisa mari yechibatiso. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti sangano reG7 richatongera zvirango pagoridhe inobva kuRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.